vaibova gurukota rezvematunhu vasevhi yakasukuwere vamiswa pamberi pedare ramajistreti muHarare nhasi uko kwavapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso madhora mazana matatu pamhosva yavari kupomerwa yekubuda munyika zvisiri pamutemo panguva yakapindira masoja mune zvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe vasiye basa zvichakadai vamakomborero hari ruzivishe avo vaimbova mumwe wevatungamiriri vesangano rinomirira vadzidzi rezinasu vaudza studio 7 kuti hurumende yava munangagwa iri kushandisa mutemo zvetsvete vaharuzivishe vanoti vamunangagwa pachavo munhu anofanirawo kumiswa pamberi pedare sezvo vakabuda pachena voga kuti vakabuda munyika zvisiri pamutemo pavakadzingwa basa navamugabe
izvi zvinoratidza kuti muzimbabwe zvinhu hazvisati zvachinja zvinhu zvakangofanana mutemo uri kushandisiwa kumbunyikidza avo vanenge vane maonero akasiyana nevari kutonga nyika vana vamunangagwa neami vamunangagwa munhu watinoziva tose kuti akabudawo munyika zvisiri pamutemo asi havasi kutongwa futi nemutemo wewe vamunangagwa munhu mazuva apfuura mashumashuma awo vaitozvipembedza vachitini ndini munhu mukuru anobuda nenzira dzisiri pamutemo munyika ndisingabatwi asi neevidhensi iyoyo yavaitara umbowo kutoti mukashandisa mukoto vanofanirwa kunge vachitotongwa vachipiwa mutongo wekupiwa vamwe avo asi havana kusungwa avo vari kusungwa vana vakasukuwere nevamwe vanhu vari kumbunyikidzwa nekuti vane monero wezvematongerwo enyika wakasiyana namunangagwa
zvichakadai vakasukuwere avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vakatarisirwa kudzoka kudare musi wa11 chikumi apo pachatanga kutongwa kwemhosva yavari kupomerwa iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.